Muchuchisi wenyai vachaus mchemwa vaudza dare kuti vachombo avo vakasungwa nemuvhuro vakaita chikiribidi mukuwana mastendi zana nemakumi matatu muHarare vashandisa makambani avo akati wandei kuisa mastendi aya musita mavo. Rimwe remagweta avachombo valove more madhuku vasvitsa chikumbiro kudare chekuti vachombo vatongo vachibva kumba kwavo sezvo vachiti hapana mhosva ine kumeso yataurwa mumapepa ekupomera vachombo mhosva. Mupurisa ari kuferefeta nyaya iyi Superintendent Maxwell Gudo Richarima vaudza dare kuti nyaya dziri kupomerwa vachombo dziri mugwaro rakaburutswa nekomishena yetungamirirwa navatenda euchena yakagadzwa nemutungamiriri wenyika iyo yakaburitsa pachena kuti mastendi mazhinji ehurumende matunhu ose enyika akatengeswa zvisina tsarukano. Komisheni iyi ikakomekedza kuti paongororwe kuti zvii zvakatora nzvimbo mukutengeswa kwemastendi aya. Vagudo Richarima vati vachiri kuita tsvagiridzo yekuti zvii chaizvo zvakaitwa navachombo asi vati umboo hwavainahwo pari zvino hunoratidza kuti vachombo vane chekuita nekutengeswa kumastendi aya zvine chikiribidi sezvo vaive gurukota rezvematunhu. Muchuchisi wenyaya iyi apikisa chikumbiro chavachombo achiti vachombo semunhu aimbove gurukota rehurumende vanogona kuvhiringidzana nevafakazi sezvo vamwe vafakazi panyaya iyi vari vanhu vaimboshanda navachombo mubazi rinoona nezvematunhu vatiwo semunhu aiva gurukota rehurumende vanogona kutiza munyika vakasamirira kutongwa sezvo vachiti nechinzvimbo chavaive nacho muhurumende munhu anozivana nevanhu vakawanda kunze kwenyika. Vamadhuku vati zvataurwa nemuchuchisi wenyaya iyi hazvina musoro sezvo hurumende iri kungotsvaga uta nemugate.
Mudare tanga tichiti vachombo vabuditswe nebail because vagara vari pabail for makore matatu apera and then hapana kana zuva ravakada kumbotiza vaitomboenda kusouth africa vachidzoka nekuenda kunorapwa. Saka isi tanga tichiti kune dare ingovabudisei pamaconditions avagara vainawo mungowedzera macharges iwavo kusvika zuva ratinozodi ratinozoti vaende kucourt. So ndonyaya yatanga tichitaura iyoyo ava vacho vauya vachivapomera mhosva vanga vasina kana nyaya zvavo. Nyaya dzavo dzese dzaitaridzwa kuti havana umboo hwakakwana hwavangati patiri patiri zvine zvivane nyaya yakasimba. Chikuru chavangotaura nechekuti vakapuwa ripoti yauchena yeland commission ndobva vangoivhura vapedza kuivhura votongotanga kutonanga munhu wese ari kutaurwa nezita imomo ari kungosungwa and vanga vatangana ivo vachombo ndiye munhu wakati chichi nokuti commission iyi inonyora muripoti yayo kuti takanzwa zvakati nyatsoongororai zvakati takanzwa zvakati vachiti ivo vekomishen vanga vasina mukana wokuongorora nekuti havasi malaw enforcement asi vari kuti izvi ndo zvakabuda muchi. Saka vane long thing list yemaallegations aipiwa nevanhu saka vakadaidzira mapurisa kuti chitsvagisisai nyaya isi. Mapurisa haana kunotsvagisisa akatanga kuti munhu wese angotaurwa imomo otoripoti otosungwa ounzwa kuno kukoti otosungwa achiunzwa kukoti hausiwo mutemo unofanira kuitwa iwo.
Vamadhuku vatiwo vachombo vari kushungurudzwa zvine chekuita nezvematongerwo enyika sezvo vari umwewo vakasungwa panguva yakapindira masoja mune zvematongerwo enyika zvakazoita kuti vaimbove mutungamiriri wenyika muchakabvuva Robert Mugabe vasiye basa muna 2017.
Zviri pachena kuti pane zvematongerwo enyika ndinoona kunge muvanhu vari kutonga vachingori nenyaya yekuti takambopomera mhosva kuna chombo pakutanga pavaitora masimba nezvekuu zvezvo vachiti ana chombo ndivo vanhu vaiita zvakati nechakati vamwe vacho vanhu vakatotiza vatya ipapo chombo ndiye chete umwe wevanhu vashoma akasara ari muno. Saka ivo vanoti aidha kuti vanzwe zvavaitaura ichokwadi zvazvo vada kuti munhu anga akatiza kana ari muno toti akuisa kujere kuti vajustify zvavakaita muna 2017. That's why uchiona vanhu vachingounza munhu kukoti asitorina kana nyaya iripo vachimhanyirira kuti zvibude muchi mumapepa navo.
Mutongi wedare vaStanford Mambanje vati vachatura mutongo wavo mangwana panyaya iyi. Vachombo vakasungwa zvakare muna 2017 vakapomerwa mhosva dzakafanana nedzavari kupomerwa pari zvino uye vachiri vakamirira kutongwa nenyaya idzi. Ndakamirira Studio 7 muHarare ndini Thomas chiri pasi.